mapurisa ekuZimbabwe Republic Police nezuro wakasvika pamusha weGirls kuri Milton Park panodarika makumi maviri 20 wakasvika pamusha weGirls wakanokembapo kana wakamirapo kwenguva yakareba wakazokwanisa kuwana mukana wekupinda mahofisi kuGirls Milton Park magwedero akamhanyapo eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuzoona mapurisa vakakunda vachitora makombiyuta vachitora maDVDs vachitora maCDs nemapamblets nezvimwewo zvakangowanda wanda zvavakatora nezuro.
Zvii zviri kunzi nemapurisa vari kutsvaga kusanganiri tichiona kuti svondo rapera vakambosunga dzimwe nhengo makumi mana neina vakadziregedza.
Pa ranga rine mapurisa rinonzi nemuchirungu search warrant and seizure vawanga vainaro vakakwanisa kuratidza kumagweta edu vakazokwanisa kuwanawo. Mapurisa akanyora iwo kuti vane humbowo hwekuti pamahofisi eGirls apa panewo mapamblets, panewo maflyers, panewo mapepa kana zvinyorwa zvine nyaya kana information dzinokurudzira zvechingochani zvauri kuti zviri kushambadzirwa kana kuti kugoiwa nebato reGirls. Ndo zvakanyorwa pasearch warrant yatakawana kubva kumapurisa yawanga inayo vachiriwo vane mapepa ari kukurudzira zvechingochani.
Tinonzwawo kuti iwo mapurisa ari kuendawo kumisha inogara nhengo makumi mana neina dzakambosungwa svondo rapera vachivatsvaga. Ichokwadi here uye zvakamira sei?
Ndo zviri kuitika muHarare kana muZimbabwe. Nhengo dzeGirls dzinosanganisira 44 dziri tori kufambirwa pamusha wega wega dzichishungurudzwa nemapurisa. Hatisinyanya kuziva kuti mhosva yavari kuti vakapara ndei, asi ndo zviri kuitika kwavari. Vari kushungurudza tazoona pamwedzi yapfuura yekutanga musi wa 3 July vakamboshedzwa kana pakasamona waChesterfield Samba vana vamukuru weGirls. Ndo kwazvakatangira ikoko. Mukada uyoka zvakare muna May kuno vakuru vakuru venhengo dzemuhurumende vakataura kurarama pelezi msautuko washi 39 wanoneta zvechingochani. Tiri kungoona kuti pamwedzi yapfuura izvi zvinhu zvakangoreba zviri kungoitirwa kune nhengo dzeGirls.